Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri mupemuvhuro chikunguru 15/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yemashandisirwo emari yehurumende yakaitwa neofisi ya Auditor General gore rapfuura ra2023 yakaburitsa uori unotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru. Chikwata chakabva kuZimbabwe chiri kupinda musangano weUnited Nations wezvinangwa zvebudiriro zvepasi rose zvisikakanganisi mamiriro ezvakatikomberedza uri kuenderera mberi muNew York. Gungano guru rebato reRepublican Party muAmerica reRepublican National Convention rinotanga nhasi mudunhu reMilwaukee vachitarisira kudoma vaDonald Trump zviri pamutemo. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Musangano weUnited Nations wezvinangwa zvebudiriro zvisingakanganisi mamiriro ezvakatikomberedza kana kuti UN Sustainable Development Goals uyo wakatanga musi wa8 mwedzi uno uri kuenderera mberi muNew York uchipindwa nevamiriri vedzihurumende, vashandi, masangano akazvimirira, vakaremara nevamwe vemapoka anosanganisira vechidiki. Zimbabwe iri kumirirwa kumusangano uyu nechikwata chiri kutungamirwa negurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo uye chinosanganisirawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi, gurukota rezvemari vaMutole Ncube, munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Siyamuyarira, pamwe nevamiriri vanobva kuZimbabwe Congress of Trade Unions nevashandi vehurumende. Taedza kubata vaMoyo, vaZiyambi pamwe navaNcube kuti tinzwe maonero avo nezviri kuitika kumusangano uyu, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zviri kutora nzvimbo, tabata vaShamuyarira.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica US$2.3 million, asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza
musangano uyu wakakosha zvakakurisisa ku nyika yedu yeZimbabwe, kuworking class, kumabhizimisi, kune munhu wose zvake jikerere. Nekuti pasi rino zvinhu zvose zviri kuchinja, zvikuru sei uraramo hwevanhu. Vangave vatema, vangave vachena, vangave vanhu vapi zvavo, zvinhu zviri kuchinja because of global climatic changes, kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze. Saka muchaona kuti vanhu tiri kuramba tichiwanda. Tichiramba tichiwanda kudaro, dzimwe nyika dzepasi rino dziri kushaya zvikwanisiro zvingaite kuti dzigone kubata upenyu hwevanhu zvakafanana nekuti kunhau dzekurima agriculture yavo yadzikira zvakanyanya nekuda kwema climate changes iwayo, madrought ari kuramba achiita persist. Zvatinovowo zvatiri kusangana nazvo isu kwedu kuAfrica, kunyika dzakati kuti wandei. Uye tinoziva futi kuti kuAfrica nyika dzakawanda dzichiri kudevelopa.
Ndedzipi nyaya hombe dziri kutarisirwa kunge dzichikurukurwa nezvadzo kumusangano uyu?
Tiri kudiskasa nyaya dzakafanana nekuvandudzwa kwemabasa emuhurumende yatingati digitalization. Digitalization muchaona kuti kumusha ikoko iri kuitwa mumakotsi medu mese, zvinhu zvese zvave digitalized. Angave malabor issues dzingave chii zvave digitalized, zvinova zvinobvisa nyaya dzeuori dzezvoko muhomwe. Kutransportation zvakabvenge zvatoitwa introduced, ndozvizere kunoku. Vanhu kugari kunoku zvinhu zvavo zvizhinji vanoshandisa yatinoti cashless system. Zvinhu zvakakosha zvatiri kudzidzawo tese zvatofanira kusvovandudza kunyika yekwedu. Ende chimwe chikuru chatiri kudzidza kuno ndechekuti nyaya dzeclimate change dzatove nyaya dzemunhu wese, hadzisiri nyaya dzehurumende kana dzerimwe bato kana dzerimwe bandiko, dzave nyaya dzekuti munhu wese anofanira kuziva. So tiri kutaura nyaya yedu pamwe chete.
Pane zvamungatiwo here zvashanduka muZimbabwe kubva zvamapinda misangano iyi?
Chinhu chekutanga chatoda kutenda ndeche paradigm shift yaitika kunyika yedu. Hatichada kuita undini pakufunga yatingati silo mentality. Yabva iyoyo tave kukoshesa dunga munhu, tichikoshesa mainstitutions edu zvakafanana netripartite negotiating forum TNF, inova inosangana hurumende, vashandi, vashandirwi, naiwo macivic organizations ese anorepresentwa muTNF. Saka chinhu chiri kukosheswa zvikuru na Honorable July Moyo, and chinhu chiri kukosheswa zvikuru na His Excellency.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya City Muharira vari parunare munyoyo kumuno maAmerica neStudio 7. Ongororo yemashandisirwo emari yehurumende yakaitwa neofisi ya Auditor General gore rapfuura ra 2023 yakaburitsa uori unotyisa mumapazi nemakambani ehurumende pamwe nemakanzuru, izvo zviri kutsamwisa vakawanda munyika vachiti hurumende haina zvairi kuita mukurwisana nenyaya dzeuori. Asi komisheni inorwisana neuori munyika yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti mambure ayo haana waichasiya pane vari kuita zveuori. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi inoratidza kuti pakati pa2020 na2023 hurumende yakatenga mabhazi matatu, motikari makumi matanhatu pamwe nemalaptop zana nemakumi matanhatu nemanomwe nemamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica US$2.3 million. Asi zvinhu izvi zvainge zvisati zvasvika kumapazi ehurumende pakaitwa ongororo iyi. Ongororo iyi inoratidza kuti uori hwakatekeshera mumapazi ehurumende nemakambani ayo akaita sebazi rinoona nezvevechidiki mende pamwe nemakambani akaita seZimbabwe Tourism Authority. Semuenzaniso, pamotikari gumi nenomwe dzerudzi rwenisa navhara dzakatengwa nebazi iri nemari inoita mamiriyoni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nechidimbu chemadhora emunyika kubva kukambani yeAmtec Motors muna 2022 nomwe chete ndidzo dzakaendeswa kubazi iri, uye panomwe idzodzo ina hadzina kunyoreswa muzita rebazi iri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota revechidiki vatinoma chakaire, asi vakuru mubazi ravo vakaudza Auditor General kuti vari kugadzirisa nyaya iyi kuti motikari dzese dzakatengwa dziuye, uye kuti motikari dzese dzinyoreswe muzita rebazi iri. Ukuwo kambani yeZimbabwe Tourism Authority inonzi yakatengera nhengo dzeboard rayo grosari remadhora emuno 864,500 pamwe nemari yekubatsirika inosvika miriyoni zvisina mvumo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZTA sezvo mutauri wekambani vaGodfrey Koti vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mutauri weZAC Komishina Tandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti havasati vaziya zvakabuda muongoro yaAuditor General yegore rapera, asi vati vanokoshesa magwaro avanoburitsa uye vanovashandisa kusunga vanoita uori.
Kune vamwe vatakatosunga vakaenda kumatare edzimhosva vakawanikwa vane mhosva vakapikirwa kuti vapedze 2 years vachiita community service. Ngairi sentesi nokuti vadzosere mari dzavakaba.
Vatiwo komisheni yavo yakatanga chirongwa chekudzidzisa vanoona nezvekushandiswa kwemari mumapazi ehurumende kuti vatevedze zvinenge zvataurwa naAuditor General. Asi mukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti havana chivimbo chekuti dambudziko iri richagadziriswa nekuti Auditor General vanoburitsa nyaya dzeuori gore rega rega pasina matanho anotorwa.
Saka makaona mabiro ari kuitwa mari muhurumende zvakutosemesa.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vaudza Studio 7 kuti kunyange Auditor General vachiburitsa humbowo hapana zviri kuitwa nehurumende nekuti vari muhurumende ndivo vane makambani anobhadharwa mari achitadza kuendesa zvinhu zvinenge zvatengwa.
Mukatarisa nyaya nyembozi ya woro nweka niya nyembozi ubuta wa mazano nwaji vanu zakari wanenge waine zikundla mapache wanenge waine zikundla mtunga miriri dora nupuwa zakari taka tuwane waine chidiso chepeza nyai zoto
vainge rambeli wa chiti makamba na kawanda mnika haachina unu zekuta hatumbo sodi kutora mari asinga indesi zunu zinenge za tengwa
itikataka nyaze kushai wa integrity na kutikuwa wani wakavimpi kasema kamba ni mbapu nuzi nolaza corruption ni mnika medu watoma unu ni makaro edu
vanongoro nyaze ufumi uye wakambo shana mbazi rezu mari wa masimba manyanya vau za studio 7 kinyaze uori mnika za suda pakaipa shekuti wanawacha ziwa kuti wosu chakandura sei kufapada msiko iri
nyaye corruption na itatari sana nae ya kuda kudzamisa pfungwa takata chichaga mdonzo we solution ukuti tofamba tichienda ni kupi nukuti nyaye corruption pani kuti tisenze se mari hurumende tichitenga mishonga inodiwa mahospital apa tirikudzorerwa shura tichaenda ku vision 2030 kudzokera takuenda ku vision 1970
hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mbazi rezvekuburitswa kwemashoko vani mangwana vatititaure nemunyori mbazi rezvemari vageorge kuvamatanga avo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato riri kutonga rezanu pf vafarai marapira vati vanofara kana nyaya dzeuori dzichiburiswa pachena uye vese vanoita uori vacharangwa
isu sezanu pf hatimiriri kana kumira nenyaya dzecorruption vamunanga kwakataura vakati chose cheuori chinoitika chinofanirwa kuti chipiwe munhu murango wake
imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekushandwa kwemari yehurumende kana kuti public accounts vaedwin mushoriwa vati paramende iri kugadzira mutemo wekuranga vese vari kubira hurumende nekupfachura upfumi hwenyika
tinofanira kuti tiite mutemo unosunga munhu achinge atadza kushandisa kana kutora matanho akanaka ekuchengetedza upfumi hwenyika anofanira kuti aende mujeri
zvichakadai mamwe makambani akabhadharwa mari yemotokari akatadza kuendesa motokari idzi kuhurumende nhasi atadza kumira pamberi pepublic accounts committee kuti atsanangure kuti sei ari kutadza kuendesa mota kuhurumende asiwo akabhadharwa paramende yave kutumira masamanisi ekuti vauye vasingati vachida uye vakatadza vanosungwa makambani aya anosanganisira faramatsi amtec mike harris necmed Zak inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri zveuori kana kuti 50% wese unoitika munyika unoitika mumapazi ehurumende makambani ayo pamwe nemakanzuru Zimbabwe inorasikirwa nemabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica pagore rega rega nekuda kweuori ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Steve Hank wekuAmerica vazivisa nhasi kuburikidza nedande mutande reX iro raimbonzi Twitter kuti kukwira kwemitengo yezvinhu pagore muZimbabwe kana kuti annual inflation mumwedzi uno wachikunguru kwakaderera kubva pazvikamu mazana mashanu nemakumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 562% svondo rapera kuenda pazvikamu mazana mashanu nemakumi mashanu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 559% svondo rino. Asi izvi hazvina zvikuru zvazvinoshandura pamamiriro einflation yeZimbabwe mupasi rose sezvo vachiti yaramba iri iyo iri pamusoro kudarika dzimwe nyika dzose. Asi hurumende iri kuzvirova dundundu ichiti matanho airi kutora ari kuita kuti zvinhu zvigadzikane munyaya dzezveupfumi zvichiwedzerwa nemari itsva yakaparurwa muna kubvumbi yeZig. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zvemuRwanda zviri kuvhota musarudzo yemutungamiri wenyika inotarisirwa kuwedzera utongo hwemakore makumi matatu hwava Paul Kagame. Vamwe vavhoti muguta guru reKigali vamukira kunzvimbo dzekuvhotera vachisvika nenguva dza5 mangwanani ndokumirira kuti kuvhota kutange. Mapurisa kuchamembe kwa kadziwa kumaudza nyemba kwe Pakistan nasi ati munhu anga akateya motokari nemabambu apinda mukamba yemapurisa achiteverwa nevanhu vanga vakapakata zvombo izvo zvakonzeresa kufa kwemauto angangosvika matatu mamwe gume nevaviri akakuwadzwa. Mutongi wedare rehurumende muAmerica arasa nyaya iri kupomerwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump yekusabata zvakanaka magwaro asingafanirwe kunge achionekwa nemunhu wese yanga iri mudare muFlorida achipa zvikonzero zvekusadomwa kwakakodzera kwemuchuchisi akakwidza nyaya iyi kudare. Nyanzvi mune zveutano nemishonga dziri kukurudzira veruzhinji kuti vasashandise mishonga nemafuta zvekuchinja ruvara rwemakanda kana kukudza miviri yavo. Asi nyanzvi idzi dzinoti vakawanda vari kushandisa zvinhu izvi vanogona kunge vasina ruzivo nezvenjodzi iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kubva kare vamwe vanhu muZimbabwe zvikuru vechidzimai vaishandisa mafuta mapiritsi kana mishonga yekuti vachinje ruvara vachitsvukisa makanda zvikuru ekumeso sezvo zvaionekwa sechunhu chaiwedzera runako. Kareko kwaive nemafuta ainyanyoshandiswa kutsvukisa ganda inzambi asi anonzi akazorambidzwa kumakore ekuma1970 mushure mekuonekwa kuti akanga asina kunakira utano. Asi izvi hazvina kumisa vanhu kushandisa zvinoshandura ruvara sezvo zvichiri kuitwa nanhasi apo mishonga nemafuta zvinotsvukisa makanda zvazara muzvitoro nemumigwagwa yemunyika zvizhinji zvacho zvichinzi zvinopinzwa munyika zviri kunze kwemitemo. Pamusoro pezvo zvinonziwa kuva nemafuta mishonga nemapiritsi zvekutsvukisa makanda akasiyana siyana mimwe ichinzi inoita zvekubayiwa majekiseni. Mimwe yemishonga yava kushandiswa mazuva ano inonzi ndeyekuwedzera kukura kwemitezo yemuviri yakaita semagaro mazamu nemiromo kwese uku kuri kutsvaga kuwedzera runako nekuti munhu awane vanomuda. Asi vari kushandisa ava vanoziva here kuti zvine njodzi kuutano hwavo? Mumwe mushandi womune chimwe chitoro chinoti ngesa mishonga yebvudzi pamwe nekugadzira misoro chiri muHarare anoshandisa mafuta ekutsvukisa asasina kuda kudomwa nezita rake anoti akambonzwa kuti zvine njodzi inosanganisira kuti kana munhu anoshandisa mafuta nemishonga izvakaita tsaona inokuvadza chiso chake chinogona kunetsa kusona kana kunonoka kupora kwemaronda.
Zvinotiratractaivin vanhu murodi zvekuti vanoenda apo kuti kumuri kuzorei ndi totointrodusa kuvanhu vasiri vanoshanda musaloni votoona kutoti kana ndikatuma hodha ndikatora chakati chakati ndikatengesa handikwanisi here kutowana mari.
Imwe nyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Mwacheruka Munhutu vanove nyanzvi mukurapa makanda nzara pamwe nebvudzi vanoti kushandisa zvekuchinjisa makanda kune njodzi vachiti kuchinja ruvara rwemunhu kunokonzerawo kuti ganda rive dete nekukanganisa utano hwaro.
Nekuti vamwe vanhu vanoita zvekumwa saka zvinogona kukonzera zvinhu zvekuti zvinokanganisa mto dzemunhu zvinokanganisa chiropa zvinogona kukonzerawo futi kuti uite inonzi color blindness ende zvinoita kuti ganda remunhu riite nhete. Saka mukuda kutsvuka kuya zvinenge zvichibvisa iyo yatinoti melanin.
Imwe nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vanoti zvakakosha kuti munhu achengetedze ruvara rwake kana dai ari mutema zvakadii nekuti utema ihwohwo hune runako hwakadaro.
Dzimwe ndedzekuti kutsvuka uku kunopedzisira ganda rava dete dete rekuti rinogona kuzokurumidza kukuvara kana kuzazosoneka kana kuzoguma paita cancer yemumuviri zvinozoguma zvava nematambudziko akawandisa.
Vanotiwo vamwe vari kubayiwa majekiseni nekunwa mishonga yekukudza nhengo dzemuviri izvo zvavati zvine njodzi huru sezvo vamwe vachizopedzisira vava nenhengo dzakakura zvakasiyana vachikurudzira kuti avo vanoda kushandura mamiriro emitezo kana nhengo dzemuviri yavo vanofanirwa kuita izvi kuburikidza nekuita zvinosimbisa muviri kana kuti exercising.
Voda mazvikokota vekuvako kwemiviri vanoita body building nekuitawo maexercises uchiita maexercises anobetsera kuti nyama dziurungane zvaunoda unoda kana kurya zvakanaka zvauno zvinovaka miri.
Bazi rehurumende rinoona nezvekupinda nekushandiswa kwemushonga munyika Medicines Control Authority of Zimbabwe MICAS ragara rinoyambira veruzhinji nezvenjodzi dzeutano dzinokonzerwa nekushandisa mafuta nemishonga zvinotsvukisa makanda nekuvandudza muviri zviri kutengeswa zviri kunze kwomutemo mune zvimwe zvitoro nemugwagwa munyika. Mutauriri webazi iri vaDavidson Kaiyo vanoti mishonga mizhinji iri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo uye inenge isina kuongororwa nebazi ravo. VaKaiyo vanoyambirawo vari kushandisa mishonga iyi kuti vari kuzvipinza muna taisireva.
Sebazi rehurumende tinenge tisina kuongorora mishonga iyi kuti tinge tichiipa mvumo okuitendedza kuti itengeswe muno munyika. Tizivi payakachengeterwa, hatizivi magadzirwo ayakaitwa, tizivi kuti yakatakurwa sei kuti inge ichipinda munyika nekuti izvozvo zvose zvinokanganisa kugadzirwa kwemushonga.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrican Health Sciences mugore ra2021 inoratidza kuti kushandiswa kwezvinoshandura makanda emuviri kwakanyanya kumadzimai emuZimbabwe. Iri harisi dambudziko remuZimbabwe chete. Madzimai akawanda zvikuru munyika dzekumawirira kweAfrica anoshandisawo zvakanyanya zvinotsvukisa makanda izvi. MuSouth Africa mutema haubvumidze kutengeswa kwemafuta nemishonga inoshandura ruvara iyi asi zvinonzi zvichiri kungotengeswa mune zvimwe zvitoro. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tokupai chikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bato remaRepublicans ratanga musangano mukuru wekusarudza achanga akamirira bato iri pasarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa muna Mbudzi wegore rino. Musangano uyu uri kuitirwa kuMilwaukee mudunhu reWisconsin. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vari kumirira bato iri musarudzo vakapotsa vaurayiwa nemugovera. Mukusiyana nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai.
VaTrump neconvention yeRepublican Party inenge ichazosimbiswa nokuti zvakaitika musi Saturday zvinenge zvichaita kuti masupporter avo anga akagara kumba kana kuti anga asiri kuda kuvavhotera vauye nesimba vachivabatsira and ndirikuona kuconvention kwacho kuti vavhiki kana kuti masecurity services anenge akashisha nzvimbo dzese.
Tinoona zvakare kuti pari zvino takaona mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachimira navaTrump. Tingaona izvi zvichizobatsira here vaTrump pakurwisana kwavo navaBiden?
Chinonetsera politics ndechekuti hauzive chinenge chiri mupfungwa dzemunhu, asi kuona kwangu ndekwekuti vaJoe Biden vakagona nekuti ndivo mutungamiri pari zvino kuti ngatidzikisei temperature nekuti kwayange yakuenda nyaya yacho kwanga kusina kunaka. Tikuziva kuti 2020 January 6 kwakamboita futi mhirizhonga. Chakazongoregera kuitika ndechekuti vanhu vanga vasina pfuti dzakawanda. Saka tinenge takuona pamberi apo kuti zvichafamba sei.
Tombodzokera ikoko musangano uyu wemaRepublicans, tinoona kuti pachange paine vanhu vanodaudzira 2400 vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana avo vari kutarisirwa kuti vazowanikwa ivo vachivhota kuti vaTrump vave vachamirira iro bato irori remaRepublicans. Munoona zvichizofamba sei panyaya yekuchengetedzwa kwevanhu nezvimwewo pamusangano uyu?
Kana kwaitika nyaya dzakadai so ndinozeka zhinji zhinji kuti vafiki vanowanzouya vakati neplan because ndirikuona kunge musi weSaturday panga pasina kunyatsogadzirisana kwakanyanya kwevanonzi vanoshandira Secret Service. Asi pari zvino tikuona kuti Milwaukee vanenge vakanyatsogadzirira for all scenarios nokuti vaTrump vanenge vanga vada kupfudzwa Saturday.
Iwo misangano yakadai yakakosha sei? Tinomboona kana kuZimbabwe tinoona mapato akadai savane ZANU-PF vachiitawo yamaconvention akakosha sei?
Akakosha pakuti vanhu vanenge vachiratidza zvido zvavo uye nemunhu wavari kutsigira kuti kuve neyatinoona munyika dzese yatinoti democracy kuti vanyatsoratidza kuti ndo munhu wavari kusarudza pajekerere. Saka ndo importance yemasituation akadai.
Muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vachitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiko pastudio 7 ndibaba wevanhu baba chinogurei ndiri kutaura nyaya inotaurwa navamunangagwa yekugukura hundi. Ivo vamunangagwa ndivo munhu akatanga kukonzeresa, ndivo vakanga vachitungamirira vanhu kufa kwevanhu mumatibeleland nemugukura hundi imomo. Ndivo vane programu yose ivhiri mukaseicha mukaenda kupi mukaenda kupi, ndivo mutungamiriri vacho. Saka vanoda kuti vashandise madzimambo kuvabhadhara mari kuti vakanganise pfungwa dzavanhu mumatibeleland nekumidland. Vamunangagwa ngavaende vanotaurira nyika kuti ndakakanganisa ndakatadza. Ivo pachavo vamunangagwa ngavaite vaende vanotaurira nyika, vamwe vavo vakapera kufa vana perenzishira ani murupo. Ivo ngavataurire vanhu chokwadi vamunangagwa kana vaida kuti nyika isunungurane, nokuti kushandisa mari yenyika zvisina nebasa rese. Taneta mari yenyika ichishandiswa kubhadhara vana Shabangu, vana Mwonzora, vezeki nemapurezidendi emusadak pamwe chete iko zvinova kubhadhara madzimambo kuti avareverere pana wegukura hundi.
Pastudio 7 zviya zvatinositaura tichiti nyika haina utungamiriri hune zvido zvavanhu pamwoyo. Mazvinzwira kukomenda kwaita vanhu vamunoti vakazembekazembe vachitaura kuti kuamerica ndo kwaita ndokuri kuitika zvinhu zvinotonyangadza, vanhu vachipfuurana nepfuti. Hazvina kumboitika kuno kumaelections edu kuzimbabwe, hakuna wakaurawa. Saka chindiudzai kuti kana hama dzokwamasaya vamasaya vakaurawa nenguva dzana Scott Sakukhanya izi nana Mboneni Ncube vachihwa mashoko akadai vanoti kudini?
Muri sei pastudio 7? Pagocha kunoda kuyamai kwemwana kunodzima moto. Izvo zvaizwe Trump izvo ndo zvakaizwa Chamisa kuZimbabwe. Chamisa pakaposhwa nebullet paya, akadaidzira musangano vakaita meeting nepasi pemvura kuti tinomunama nemasanctions. Hino tichaita seiwo? Tichavanamawo here nemasanctions vana Biden? Sezvo vana Biden vakuda kurambira pachituru, vakakundwa pagakava rakabva kuitwa. Saka tozonoti Trump atoshata. Panaka kunyevera ndima ine makata ekuda mushina.
Stella C. Uyo murume uyo anozi Mavhasa uyo kwawo. Zvakatoomazvo. Chivangwa tive kwadzizoni kwai tiri kugwisa corruption. Vanhu vari kusungwa vakasungwa ndivanani vakamboona. Kunze kwevanhu vetriple C chete vakazara mumajero. Havakasungwa ndivanani. Ava vakomana vari kutaura vakanzi vanani chimombere vanzi hanzi mbofu kudii havitono. Vanhu vakatongosungigwa kuti vakaexposa chikuti nechifa chete. Zvavakasungirwa hapana zvimwe zvavakasungirwa vana chimupofu ivavo vakasungirwa chivhayo uyo vanova shamwari yamunangagwa uyo kuti vakaexposa munhu iyeye ndozvo zvavasungikwa kwete kuti kwanzi vakaita corruption kunyepa nemumajaizijaiz iva Mavhasa aimidzidzai kutaura plus munotaura hlamba futi zvichituka vamwe vanhu vana muchitaura izvozvo zvinotaridza kusakura izvozvo izvozvo neumbimbindoga hwamunoita nehurumende yenyu. Kurai imi baba ini.
Orit mazviitawo kana maisawo audio yangu ndambonzwikawo for the first time. Aiwa, ini ndaiona kukomenda maringe nava Donald Trump. Mabig days apa pamoda nyaya yakanesa muamerica yenyaya dzepfuti zvinzi futi ngadzibvisirwe maresidensi kana malicenses iyo vakati pfuti dzofanira kuti dzidzorwe kuvanhu. Saka vanofanira kuona result yekuti pfuti hadzisi right. And what if kana iri tactics yakuzidraw attention kuvanhu ndobetoita kuzovises nokuti iyo kana vakati pfuti dzakanaka dzainaka kana dzichibaya vana vavamwe izvo zvakubaya ivo mai ngavambozvinzwawo ngavambozvinzwawo. Hadii munhu handi zvinhu zvakanaka kana zvakaitira umwe munhu kana zvikauya kuoriwo kuti zvaibva futi hadzisi kunaka hadzina rambobva dzanaka dzinokangasa vanhu magariro ayatotenda paKZN zireni
zvakandangwa majongo akadiniramusawashamarani kutaura kwamusoro vanhu vezanupf kuti vazviona Trump kuti vari kukatyamadzwa nekuurayiwa vadaitwa vaTrump unoku kukatyamadzwa nei ariwo mabasa enyu.
Tinotenda vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutarisa nezvekuda kuurayiwa kwevachakwikwidza vakamirira bato reRepublican muAmerica vaDonald Trump. Tamatashuka kumagume chirongwa chedu anokuone kai dini wenyu Jonga Kandemi Riwe Studio 7 ndiri mu Washington DC ndekusema ina Taboka Ngube.